mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi musi wechitatu Gunyana 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nevatatu 203. MDC Alliance inoshora gwaro rehurumende rekuda kudzorera mamwe mapurazi kuvamwe varimi vechichena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nevatatu 203, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuBulawayo neZuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 6,559. NeZuro vanhu makumi matanhatu nevaviri 62 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi mashanu nemumwe 51 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe gumi nemumwe vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevatanhatu 36 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine gumi nevapfumbamwe 19 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi mana nemumwe 5241. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvina zvine mazana matatu ane makumi mana nevatanhatu 1,254,346. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana masere nemakumi mashanu nevana 29,854. Vapora vadarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi masere nezvinomwe zvine makumi mashanu nevasere 987,058. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance Vatendai Biti vanoti gwaro rakaburitswa nehurumende rekuti vamwe varimi vechichena vakatorwa minda vachidzorerwa rinodzosera urongwa hwakarwirwa nyika kumashure. Pakuparura urongwa uhwu muHarare nemuvhuro, gurukota rinoona nezvemari vaMuturi Ncube vakati izvi zvichabatsira mabasa ekurima munyika, uye vachena ava vachabatsira varimi vatema neruzivo. Vachitaurawo nevatori venhau neZuro, mukuru wesangano revarimi vachena reCommercial Farmers Union of Zimbabwe vaNick Swanepoel vakati handi chokwadi chiri kutaurwa nevanhu kuti chibvumirano chakanyoreranwa nehurumende panyaya imuripo cheGlobal Compensation hachisi kutambirwa nevarimi vakawanda. vati varimi vazhinji vari kufara kupiwa mari inosvika mabhiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US 3.5 billion yakatenderana nehurumende nevarimi vose vakatorerwa mapurazi. Taedza kubata mukuru wezvekuburitswa kumashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Blessing Zulu weStudio 7 abata vabiti akatanga nekuvabvunza nezveurongwa hwehurumende uhu.
Musi wa29 July 2020 gwaro rakasainwa neanozviti Dr. AJ Masuka, Minister of Lands, Agriculture, Water and Road Settlement, na Mthuli Ncube, Minister of Economic Development, vachitauro ivo kuti minda yakatorerwa vanhu vatema yaakudzorerwa iyo kuvarungu, kunyanyanya vaivaya varungu vanga vaine minda yakakavhwa nemabhipa. Varwe rinototaura kuti veminda iyi kana pana akapiwa munda wangu wakakavhwa nebhipa akutotorerwa achinzi anozopiwa mumwe munda, kana zvisingangakodzeri kuti apiwe muzvina prazi uye apiwa munda wake wanga ainawo achatsvagirwa mumwe munda kana kuti achazopiwa mari.
Ko, izvi zvinorevei vabiti semaonero enyu?
Izvi zvotoreva kuti munhu wese ane munda ngaachitotya, ngaachitovhunduka akudzorera varungu pamunda against zvatakarwa isukurwa hondo, takarwira hondo minda yedu. Uyezve zvaari kuita izvi hazvisi mugwaro, hazvisi mubumbiro remutemo.
Mungatsanangura here ipapa kuti muri kuti kudii chaizvo kana muchiti hazvisi pamutemo?
Murume uyu muchiri kuyekwa kuti akatanga nekamutemo kake kanonzi Land Commission Gazetted Land Disposal in Lieu of Compensation Regulations, SI 62 of 2020, kaaitaura kuti murungu anoaplaya opiwa munda wake, abva ipapo achizouya nechiglobal compensation agreement chekupa varungu vaya 3.5 billion US dollars. Izviri kunze kweparamende, izviri kunze kwemutemo unenge wapaswa neparamende. Hezvo nhasi auya kumabhipa, but mangwana totoziva kuti izvo minda yese zvayo inenge yakudzorerwa kune vaimbo vavaridzi vavo.
Munofunga kuti izvi zviri kuitirwei panguva ino?
Izvi zviri kuitwa nenyaya yecorruption, izvi zviri kuitwa nenyaya yekuti nemunhu asina ideology, izvi zviri kuitwa nemunhu aroda kubata vanhu veZimbabwe kumeso. Iyi hondo yaada kutanga iyi haigoni.
Mungatsanangura zvamunoreva here apa?
Nekuti mawar veterans nevamwe vachatsamwa, vachatorerwa minda nezvoda kuitwa naMnangagwa izvi. So isu tinozviramba tichiti aiwa ngatitei zviri pabumbiro remutemo, ngatitei zviri pabumbiro remutemo. Pabumbiro remutemo kana bhipa yakatorwa, bhipa inokombanzetwa. Bari kuti uchiti iwe uchiti 20 years later wakunotorera mumwe munhu mutema munda, haabodo. Uyu murume anonzi Mnangagwa uyu anonyadzisa zvikuru, asaspenda constitution. Vanhu varingosungwa zvisina musoro, hezvo apa munda, hezvo mapurize arikokwira, hezvo mabasa hakuna.
Zvino dambudziko iri ringagadziriswa sei semaonero enyu vabiti, nekuti ka ivo vari kuti ndo vakakunda musarudzo?
So murume uyu afaila, and we say kuti murume uyu daangoregedza zvake, vamwe vanogona vaenderere pamberi. It's a crisis of leadership, it's a crisis of governance.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai biti vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanorwira kodzero dzevanhu nevanoongorora zvematongero enyika vanoti nhumwa dzemutungamiriri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa dzinofanira kusangana nemapato anopikisa, vemakereke nevanhu vakasiyana-siyana, kwete kungoita hurukuro nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo. VaRamaphosa vakazivisa kuti nhumwa dzavo dzichaita hurukuru nebato riri kutonga reZANU-PF pamwe chete nevamwe vane chekuita nenyaya iyi. nyanzvi mune zvematongero enyika vaJoey Mabenge vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika vachiti zvinorwadza kuti Zimbabwe ichiri panguva dzekare dzekurova vanhu vasingawirirani nehurumende. VaMabenge vanoti nguva yekuti nyaya yeZimbabwe ichitaurwa yasvika nekuti hazvichagona kuti nyika dzose dziite sedzisingaoni matambudziko ari muZimbabwe.
Ratove dambudziko guru guru rasangana nenyika vahwande nekuti nyika yadzoserwa kumasure. Nyika yabva yaita kunge zvaiitika nguva yava Mugabe, yabva yatoita kutopfuura zvaiitika nguva yava Mugabe. Saka zvinoshungurudza, zvinosuwisa. Chinhu chakaipa chose kuti nyika ingawanika ichidzokera kumashure zvakadaro mukore uno, mukore watava, mukore wekuti tete tichitarisira kuti dai zvinhu zvafamba zvakanaka pave neutongi hunenge huchiita kuti vanhu vange vachigutswa vese, gutsa ruzhinji, vanhu vachiziva kuti zvinhu zviri kufamba, vanhu zvichiendeka. Zvino kuti titi mukore uno mukore wetsvimbo mugodzi, mukore uno zvokwadi hazvibudi zvakanaka, zvinhu zvisina kunaka zvachose.
Sei African Union, SADC nemamwe masangano emuAfrica pasina kana chimwe chavanoita pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe zvikuru panguva ino?
Dambudziko guru ririko kunana African Union nekunana SADC nderekuti havatendi kuti zvinhu zvamira nomusoro munyika kusvikira vaona mitumbi yevanhu vakafa iri muzhira. Mitumbi yevanhu vakafa yangonzi mumugwagwa yada ndokuti vazoti zvinhu zvaipa mumugwagwa zvaipa munyika. Asi chinenge chichiitika ka vahwande inhau yekuti avo vanenge vachitaurana naAfrican Union nana SADC vanenge vachiita tinoti pachirungu kunge vachipira muearly warning system kuti tarisai kuri kuenda nyika iyo, dai magona kubatsira pachiri pedo, dai magona kuita zvinoitwa pachiri pedo. Zvinova naAfrican Union ava nana SADC vamwe vacho vazhinjiwo nyika dzavowo dzinenge dzisina kumira zvakanaka zvekutoti iko kunenge kune kuchitongwa netsvimbo mugodzi zvakafanana nekunana Zimbabwe unotogona kutowana vatungamiriri vacho vachitori nezvigaro kunana African Union nekunana SADC.
Sekuona kwenyu, sei dzimwe nyika dzichipindira mune dzimwe nyika dzinenge dzine dambudziko rakaita seriri muZimbabwe asi dzisingapindiri muZimbabwe pachayo?
Ndinoona sekuti vahwande chatovepo hatingati nyika dzepasi rose nemamwe masangano epasi rose anenge asiri vana African Union nana SADC kana kuti nyika dziri muno muAfrica havasi kunyanya kutora zviitikwa zveZimbabwe senyaya yakakosha. Vazhinji vaakuzviona. Mukatarisa imimi kubva patakaona hashtag Zimbabwean Lives Matter, takaona venyika zhinji vachitaura, takaona vanhu vanenge vaine mbiri kunyika dziri kure vachitaura. Asi mukatarisa imi mazuva maviri matatu adarika, takaona nyika dzakati wandei dzichiita kuungana dzichiita muonera pamwe avo vane mizinda iri muno muZimbabwe, vanosanganisira vana America, vanosanganisira vana Netherlands, vanosanganisira vana United Kingdom, vana Poland nevamwe. Nyika dzinotobatsira Zimbabwe dzakaita muonera pamwe, vakanyora gwaro vachikurudzira hurumende kuti ive inoita kuti igadzirise matambudziko ari munyika. Saka ndinoona sekuti nyika dziri kure dzasvika panguva yekuti dzaakuona kuti aiwa, dzikasataura nyika idzi kana kuti vakasataura venyika idzi zvokwadi zvinhu zvinogona kutonyanyisa kuita manyama amere nerongo. Mukatarisa imi chero vana African National Congress kuSouth Africa vaakutora nguva vachitaura nhau yeZimbabwe, nyangwe mukatotarisawo imimi mudare remakurukota mumemba muparliament mavo vaakutotorawo nguva vachitaura nyaya yeZimbabwe. Ndinoona sekuti yanga iri nyaya yenguva chete, nguva yekuti nyaya yeZimbabwe inge ichizewa nenyika dzakasiyana-siyana pasi rose, nguva iyoyo inogona kunge yachizosvika pari zvino.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaJoey Mabenge vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi sachigaro veZANU-PF mudunhu reAmerica vaRegis Charumbira vanoti muZimbabwe hamuna vanhu vari kusungwa kana kupambwa. Vanoti vose vari kusungwa muZimbabwe vari kusungirwa zvavakaita.
Mukatarisa vanhu vese vanonzi vane nyaya dziri kumapurisa, chiri kuitisa kuti vave ikoko kumasero kwavari ikoko nokumapurisa ikoko kwavari kumarimande nekupi ikokoko inyaya dzokuti pane chavakapara nokuziva mutemo wenyika weZimbabwe wakanyorwa muconstitution inopa vanhu kodzero dzokudemonstrata, kodzero dzokuita freedom of speech, etc. ndiri kuona ini kuti vanhu especially vano vebato rinopikisa havachadi kuteverera mutemo iri mubumbiro remutemo yeZimbabwe. Vakuda kugadzira mutemo yavo yoga yekuti chero choga choga chavanenge vaita vanoda kuti chinhu chakanaka. Vanokuda kuti vadambure futi mutemo vachingodzi kwai musavasunga nokuti havana kukonewa, nokuti vanhu ava vanhu vakambotanga vakataura. Vazhinji vacho vari kusungwa ava vanhu vakataura pamaelection kuti hatidi kugamuchira maelection ayo nokuti atobiwa iwo asati atombodi atomumaresults asati atomboreleasiwa. One. Two. Vakagara vatodenounce government yaED Mnangagwa kudhara isati yatomboitwa inaugurated. Saka manje unoona kuti kana munhu ane muono wakadero hakwanisika kuti akazoona mupurisa achiuya kwamuri kwaari achiti wapara chakati iyoti ndisungei, unotoramba uchitoti muri kundimbunjukidza, ndiwava government, ndiwava mutemo. Chandaida kunditaure ndichiti panyaya yevawa ndechokuti hapana munhu ari kupambiwa bodo. Kusungwa ava vari kusungwa zvakanaka. Vamwe vacho vanoramba kuita tendencies kumapurisa votisa voenda kuna South Africa voti ha tiri kuno takadai, which is fine. Kana zvizvo zvavari kuda kuita hatingavarambidzi kuti vaite zvavanoda kuita. Hakuna province isiri kubhenefita utungamiriri hwacomrade ED Mnangagwa.
Sacho garo veZANU PF mudunhu reAmerica vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Pepa nau reNewsday rine nyaya pamusoro pemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nebato ravo riri kutonga reAfrican National Congress vachiti vaRamaphosa vari kutumira nhumwa dzavo kuZimbabwe kunoita hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. MuHerald, dare remakurukota kana kuti cabinet rakasunga kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa28 Gunyana kana kuti September kuti vana vechikoro vagadzirire bvunzo dzavachanyara kutangidza musi wa1 zvita kana kuti December. ZimLive.com ine nyaya yekuunzwa kudare redzimhosva kwemutori wenhau Hopewell Chingono vana chiremba vake vasingade pamusoro pekusanzwa zvakanaka kwake. Chingono akavharirwa musi wa20 Chikunguru muna July achipomerwa mhosva yokupesvedzera kusangadzikana kwezvinhu munyika. Mukronico mune nyaya yamukoti Sister Pretty Mpala yekuemakandeni muBulawayo vakashaya zvondirapfuura zvikazoonekwa mushure mekufa kwavo kuti vakange vaine coronavirus. Vakachengetwa nemusi wechishanu chapfuura. Daily News ine nyaya inoti nyanzvi mune zvematongero enyika dziri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaite hurukuro nemapato anokwikwidza nevamwe kuti pawanikwe nzira yekugadzirisa zvino munyika. Ave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko pastudio 7 ndine mubvunzo wangu wandoda ngobvunzawo zvangu panapa kuti saka vanhu ava veZANU PF ibo pavakaenda musango chii chakanga chanyatsomboitika pavari chaiko chakapatipo vayo vaende musango. Handiti vanga vaona kuti nyika ine udzvanyiriri, saka ndozvo vari kuda kuti tiitewo here nesuwo vechidiki vana veZimbabwe tatambura tahwa. Ndozvo toda kungoziva kuti tiitewo zvevakaitawo here tiri vana veZimbabwe. Sezvo navo vakaona udzvanyiriri hwaSmith nesuwo takuona udzvanyiriri hweZANU, tochiitawo zvavakaitawo here? Toda kumbozivawo ipapo.
Maneru maneru vashamarari veStudio 7, vanhu vanotiitira zvakanaka panyaya apa. Ndinongoda kuti nditaure mashoko macho manana kuvateereri veStudio 7. Mashoko ava mugwadi ndemunhu anoguta akachengetedzwa asingagari muZimbabwe devai gara muno muZimbabwe zvingazviita mamwe matauriro chaiwo chaiwo sekuru vafide kumakomoyo
pamusoro vashamari vestudio 7 zita ndinoitwa Tawe Mavhira ndinobva kune Kanda ndiri muno muSouth Africa ndoda kutaura pamusoro peZANU PF vana tafadza mugwadi vanomira vachiti hurumende yeZANU PF haisi kuponda vanhu kana kutocha haina mhirizhonga ndinoti ko kutocha kuri kuitwa vana hopo wechingono kubatwa rafu kuri kuitwa vana jobhusikala zviri kuitwa naniko haisi hurumende here yeZANU PF hurumende yaZANU PF yaparadza nyika izvezvi mapurisa nemasoja akazara mumugwagwa vari kuba vachitorera vanhu mari vachibvunza tsamba vachitumwa vachidhupirwa namunangagwa vava kuti vanhu vavakuda kustrikira mari ivo nokuti vanobira vanhu mari panzira vava kurova munangagwa tichamudi pachigaro
Studio 7 makadikwa pana komana muri kurova basa rinonakidza ndonzi hatina siuta ndiri pano zvangu pagolia pachiobeki hai ndinofungira kuti nawo yegukura hundi vamunangarwa havafaniri kutombopinda mukati mavari negavhenmendi yavo asi kuti vanofanira kutotsvaga mapastors mabishops machiefs independent board inosisiva organization inogadzirwa kubva patimo yevanhu ivava ndovotungamirira voinda kunobvunza kuna vanhu vakareferwa kuna vatedeverend nokumidland nenyaya yekukura hundi ivo chavo kuya kuzongoita zvaine zvataurwa nevaka vachinzwa uye zvikumbira ruregerero vanhu vopuwa platform votaura nhunha dzavo vochema kupedza shungu potongwa kunzi ngavachikumbiranwa ruregerero chavo kwete kuti ivo ndo vanomanya kunofacilitata zvinhu zvavakakanganisa munyika haina handioni zvichibuda ino vanofanira kutozvininipisa votungaira vasavharidzira vanhu vopuwa platform pamatv pamaredhio zvotaurika vanhu vochema misodzi yopera votaurwa kuti vobhadharwa sei vanhu votanga kutaura zvekubatana uniti pochirongwa demokirasi mareforms oitwa chaa chaivo kuti nyika ichinatsosuruka nyika inosumuka fesbong vachiramba kuti ivo vanoda kuita kutungamirira vachivharidzira dzimwe nhau hapana chinoda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakashanyira guta reKenosha riri mudunhu reWisconsin uko vanhu vari kuenderera mberi vachiratidzira kuratidzira uku kwakatanga zvichitevera kupfurwa kwemurume wechitema vaJacob Blake nemupurisa vachiedza kumusunga musi wa23 nyamavhuvhu gore rino kupfurwa kwavaBlake uku kwakasimudza zvekare mutauro pamusoro pekubatwa kunonzi nevamwe kunoitwa vechitema muAmerica zvikuru mumaoko emapurisa echichena vaTrump vashanyira mabhizimisi akaputswa nemhirizhonga iyi pamwe nekusangana nevanochengetedza mutemo nevana mazvina bhizimisi vakarasikirwa nemidziyo yavo vaTrump vakati dai pasina kupindira kwavakazoita dai guta iri rakapiswa rese vachamirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden vanonzi vane urongwawo hwekushanyira Kenosha vamwe vanongorora zvematongero enyika vanoti vaviri ava vave kuona guta iri semukana hwekutsvaga rutsigiro asi chizvarwa cheZimbabwe vaTim Muringai vanoti havaoni kushanya kwavaTrump kuchigadzirisa dambudziko riri muKenosha jonga kandemiri westudio 7 abata vaMuringai
tinoona kuKenosha uko kwakapfurwa mukomana Jacob Blake apa paanga anzi aenda kunotora vana vake nemudzimai wake vakaitisana mhirizhonga mapurisa akauya akamupfuura 7 times kumashure. Tinoona kuti izvozvo zvakakonzeresa mirizhonga yekuti vanhu vechitema vanenge vaneta nekuitwa sema second class citizens kana kuti upenyu hwavo husina basa mune ino nyika. Tinoziva kuti zvanga zvaitika futi kuna mukoma George Floyd kuMinnesota nevakawanda wana naTrayvon Martin kubvira zva2012. Saka mirizhonga yakakonzerwa nekuti vanhu vatema vanga vane huturu nenyaya dzinoramba dzichingoitika dzekuti vanhu vatema havapiwe mukana wekuzvitsanangura kana pane mapurisa. Nyangwe wakasumudza maoko ako, nyangwe uri unarmed, ivo vanongozviona semunhu mutema ari threatening.
Taona mutungamiri wenyika President Donald Trump vachienda kuKenosha kushanya kwavaita ikoko. Zvii zvamungataura parwendo rwaTrump?
Taona mutungamiri wenyika vaPresident Trump vachinanga vakaendawo kuKenosha uku. Tinoona kuti nenguva ino yemaelections kwasara 63 days. VaTrump vanenge vari kumashure kwaDemocratic presidential nominee Joe Biden. Mamwe mapercentage polls ari kuti vari behind by 12 points, vamwe vari kuti vari behind by 9 points. But kuenda kwavo uku, ivo vari kuti varoda kuratidza kuti ndivo mumiriri wezvekugara zvakanaka nemutemo muno munyika. Saka ndiri kuona kuti kuenda kwavaita kuWisconsin kuKenosha uku kunenge kuchatokonzeresa imwe mirizhonga nekuratidzira kwemapato ese maviri, vari kusapota vanhu vatema naBlack nevari kusapota mutungamiri wenyika vaTrump.
Tanzwawo kuti vachakwikwidzawo vakamirira bato reDemocratic Party vaJoe Biden vari kuda kuendako. Zvii zvamungataurawo pamusoro perwendo irwo?
VaBiden vo vati vari kuda kuzoenda kunoona kuti zvakamira sei iko kuKenosha ikoko. Nokuti tiri kuona kuti nyaya dzemunhu mutema kana vanhu vechitema muno munyika dzakosheswa kazhinji zvanga zvisati zvamboitika muhistori yenyika inoyi. Nekuti vanhu vatema vanga vekucomplaina ivo kuti America haitione sevanhu, inogara ichingobata vanhu vatema munzira dzakasatsarukana. Saka ipapo ndikuona vaBidenwo vada kuenda kunoratidza sapoti yavo kune vanhu vatema neKenosha kuti ndivo vachabatsira nyika kuti ive nekuyanana kwemarudzi ese.
Koiyo America nekuonekwa kwainoitwa nemadziso evamwe pasi rose senyika ine utongo hwejekerere nekugadzikana, zvinoisiyawo papi kana vanhu vachiita mirizhonga sezviri kuitika izvi pamusoro pemarudzi?
Chandingangotaura nenyaya iyi mukoma jonga ndechekuti izvo America is not a perfect place, but tinoziva kuti America yaizama nepainokwanisa pese kuti munhu wese anouya muno wemarudzi nemarudzi ave ne the same equal rights kana justice rights, nyangwe uri a foreigner unochengetwa kunge wakazvarwa muno.
Avo vange vari vatimu Muringai vari parunare kuOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Kambo kanonakidza zvikuru pakati pegungwa kanobva kumuchakabvu Simon Chimbetu. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nevatatu 203. MDC Alliance inoshora gwaro rehurumende rekuda kudzorera mamwe mapurazi kuvamwe varimi vechichena. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.